Ezekieri, chitsauko chokutanga. Mugore ramakumi matatu nomwedzi wechina, pazuva rechishanu, ndiri pakati pavakatapwa paRwizi rweKebhari, matenga akazarurwa, ndikaona zviratidzo zvaMwari. Pazuva rechishanu romwedzi, riri gore rechishanu rokutapwa kwamambo Jehoyakini, shoko raJehovha rakasvika kuna Ezekieri muprista, mwanakomana waBhuzi, paRwizi rweKebhari, munyika yavaBhabhironi. Ipapo ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pake. Ndakatarira ndikaona dutu remhepo richibva nechokumusoro, gore guru rine mheni yaipenya uye rakakomberedzwa nechiedza chaibwinya. Pakati pomoto paitarisika sedare rinopfuta, uye mumoto makanga mune zvakanga zvakaita sezvisikwa zvipenyu zvina. Pakuonekwa kwazvo, chimiro chazvo chakanga chiri chomunhu, asi chimwe nechimwe chazvo chakanga chine zviso zvina namapapiro mana. Makumbo azvo akanga akarurama, tsoka dzazvo dzakanga dzakaita sedzemhuru uye dzichipenya sendarira yakabwinyiswa. Zvakanga zvina maoko omunhu pasi pamapapiro azvo, pamativi azvo mana, zvose zviri zvina zvaiva nezviso namapapiro, uye mapapiro azvo aigunzvana. Chimwe nechimwe chazvo chaienda mberi chakarurama, zvakanga zvisingacheuki pakufamba kwazvo. Zviso zvazvo zvairatidzika sezvizvi: chimwe nechimwe pauna hwazvo chaiva nechiso chomunhu, uye kurudyi chimwe nechimwe chaiva nechiso cheshumba, uye kuruboshwe chiso chenzombe, chimwe nechimwe chaiva nechiso chegondo. Ndizvo zvakanga zvakaita zviso zvazvo. Mapapiro azvo akanga akatambanudzirwa kumusoro. Chimwe nechimwe chakanga china mapapiro maviri, rimwe richigunzva bapiro rechimwe chisikwa kumativi ose, uye mapapiro maviri akafukidza muviri wacho. Chimwe nechimwe chainanga mberi chakarurama. Kwose kwaienda mweya ndiko kwazvaienda, zvisingacheuki pakufamba kwazvo. Kuonekwa kwezvisikwa zvipenyu izvi kwakanga kwakaita semazimbe omoto anopfuta kana somwenje. Moto waienda mberi uchidzoka pakati pezvisikwa, wakanga uchipenya, uye mheni yaipenya mauri. Zvisikwa zvaimhanya zvichienda mberi zvichidzoka semheni inopenya. Ndakati ndichitarira kuzvisikwa zvipenyu, ndakaona vhiri riri pasi purutivi rwechisikwa chimwe nechimwe nezviso zvacho zvina. Uku ndiko kwaiva kuratidzika namagadzirirwo amavhiri acho. Akanga achivaima sebwe rekristaro, uye zvose zviri zvina zvakanga zvakafanana pakuonekwa kwazvo. Pakuonekwa kwazvo napamagadzirirwo awo, akanga akaita sevhiri rimwe riri mukati merimwe vhiri. Pakufamba kwazvo zvaigona kuenda neimwe nzira ina dzakanga dzakatariswa nezvisikwa zvina. Mavhiri akanga asingatsauki zvisikwa pazvaifamba. Marimu acho akanga akakwirira uye aishamisa, uye marimu ose ari mana akanga azere nameso kwose kwose. Zvisikwa zvipenyu zvaiti kana zvofamba, mavhiri aiva parutivi ofambawo, uye kana zvisikwa zvipenyu zvikasimuka kubva pasi, mavhiri aisimukawo. Kwose kwaienda mweya zvaiendawo, uye mavhiri aisimuka pamwe chete nazvo, nokuti mweya wezvisikwa zvipenyu wakanga uri mumavhiri. Zvisikwa pazvaifamba iwo aifambawo, paimira zvisikwa naiwo aimirawo, uye paingosimuka zvisikwa kubva pasi, mavhiri aisimukawo pamwe chete nazvo, nokuti mweya wezvisikwa zvipenyu wakanga uri mumavhiri. Kumusoro kwemisoro yezvisikwa zvipenyu kwakanga kwakawaridzwa chinhu chakanga chakaita sedenga, chaivaima sechando uye chaishamisa. Pasi pedenga mapapiro azvo akanga akatambanudzwa, bapiro rechimwe chisikwa richinosangana nebapiro rechimwe chisikwa, uye chimwe nechimwe chaiva namapapiro maviri akanga akafukidza muviri wacho. Zvisikwa zvaiti zvofamba, ndainzwa kuunga kwamapapiro azvo zvichitinhira semvura zhinji, senzwi rowamasimba ose, sebope ravarwi. Zvaiti zvikamira zvaideredza mapapiro azvo. Ipapo inzwi rakasvika richibva kumusoro kwedenga, rakanga riri pamusoro pazvo pazvakanga zvakamira zvakaderedza mapapiro azvo. Kumusoro kwedenga rakanga riri pamusoro pemisoro yazvo kwakanga kune chinhu chairatidzika sechigaro choushe chakanga chakaita sebwe resafuri, uye pamusoro-soro pechigaro choushe pakanga pano mufananidzo wakanga wakaita sewomunhu. Ndakaona kuti pane zvairatidzika sechiuno chake zvichikwira kumusoro. Akanga akaita sedare romoto unopenya, sokunge akazara nomoto, uye kubva ipapo zvichienda pasi airatidzika somoto, uye chiedza chaipenya kwazvo chakanga chakamukomberedza,
sezvakaita muraravungu uri mumakore pazuva rokunaya kwemvura. Izvozvo ndizvo zvakanga zvakaita kubwinya kwakanga kwakamukomberedza. Izvi ndizvo zvakanga zvakaita kuonekwa kwokubwinya kwaJehovha.
Pandakazviona izvozvo, ndakawira pasi nechiso changu ndikanzwa inzwi romumwe akanga achitaura.